zvikonzero zvavari kunyanya kupa zvavari kuti vada kuratidzira zviri kuinda nemafambisiro esarudzo avari kuona kunge asina kubuda zvakanaka. Kunyanya-nyanya ndiri kuona kuti havasi kunyatsofara kuti Zimbabwe Electoral Commission inenge isiri kunyatsoburitsa pachena kuti maballot papers achaprindwa nani uye kupi. Tinombonzwa zvichinzi anogona kunge achiprindwa muno munyika. Tozongovawo zvakare kuti maballot papers aya ari kuprindwa kunze kwenyika. Saka hapana kunyatsoti twasa-twasa. Hatisi kunyatsoziva kuti chichaitika chaicho ndechipi. Apa election iri kuramba ichiswedera pedyo nepedyo. Isusu tinofunga kuti sezvo ZEC ichiita zvinhu zviri pachena yatinoti iyo transparency neaccountability. Tinenge tichingotarisirawo kuti varambe vachitiratidza waro hwakachena hwokuti tiri kufamba sei kuenda maelections, maballot papers edu tiri kuprinda kupi, tiri kuprinda mangani, uyezve maobservers nemapato vane kodzero here yekuti vaone kuti zviri kuprindwa papi pacho nezvimwe zvakadaro izvozvo. So ndo dambudziko guru randiri kuona randaverenga kuti vemapolitical parties avo vari kuda kutaridzira ndo zvimwe zvichemo zvavanazvo izvozvo.
Ko, panyaya yegwaro revavhoti pavari kutiwo vari kuda kupiwa zviripo izvozvi kana kuti provisional voters roll, muri kuonawo sei nyaya iyoyi?
Inyaya inotinetsei nekuti ukatarisawo kune rimwe divi vezeki vari kuti provisional roll provisional roll. Pane tarisiro yekuti inogona kunge ine mamistakes ainenge inayo, saka inenge ichida kuti ivo vatanga vaongorora vanyatsoikwenenzvera vozotipa gwaro rakanaka. Asi chiripo chandingati chinyunyuto hombo ndeyekuti hatisi kuwana information yakakwana kuti vanhu vachapuwa herezve mukana wokuona iyo yatingati final voters roll yacho, voinspekta futi kepiri, nokuti yakainspektwa paichinyi iprovisional roll. Yandirotinini yandofungidzira kuti proper inspection of a voters roll period iyoyo hatina kunge tapuwa. Saka ndofungawo ZEC inofanira kutiudzawo zvakare kuti chatipa here mukana wokuinspekta final roll iyoyo. Ndodayira kuti final roll yapo, mapolitical parties nemasangano akazvimiririra pamwe chetewo nemaindividuals vanogona kukwanisa kuva kuti vaonewo access to final voters roll iyoyo.
Asi zvingakwanisika kuitika here zvine nguva yasara kuti vanhu vachienda kunovhota?
Dambudziko guru chairo riripo nderokuti nomination court iri kusita musi wa14 June, tatove musi wa3 June, mangwana ndi4 June. Nhamo iripo chaya ndeyekuti kana ndiri candidate ndinofanira kunge ndichiziva kuti vachandisupporta pandinosubmita mapapers angu maregistered voters here. Handikwanisi kuita izvozvo kana ndisina kuona voters roll. Saka ndinogona kuti vari kundisapota magwaro angu ekuti ndikwanise kuregister sapresidential candidate kana kuti saparliamentary candidate, sacounselor, ndozoona ndaenda kunomination court kuti umwe wacho haasi kukodzera nokuti haasi muvoters roll. Zvakanga zvakanaka ndezvekuti voters roll itange yaonekwa. Yaonekwa ini secandidate ndochiona kuti vari kundinominata vari muvoters roll here ndisati ndamhanya kunokanda mapepa angu. So ndo nhamo iripo. Saka nguva yacho hatinayo nguva pfupipfupi chaiyo yatakapuwa. Hapana chakaita kuti pave nekumhanya kwakadaro. Since election iri kunzi iri kwamusi wa30 July, electoral act inoti not less than 14 days and not more than 30 days before the nomination court can sit after proclamation yaitwa. Saka dai vakapa nguva yakati rebei zvaigona kutiwanirawo nguva yakakwana yekuti macandidates vakwanise kuona kuti avo vachange vachivasapota pamanomination avo vakarejiswa here semavota kana kuti havana kurejiswa semavota.